mapato nemasangano aya anoti izvo tarumbira vakasadzusa machoko avo ayo vachakorokodza vanhu vemudunhu iri kuti varatidzire mukuta uye kumusha kwavo kwatarumbira kune mamwa vachitaura nestudio 7 mutauriri wenpp vajefferson chitando vati vacharumbira vakaramba kudzosa kana kuturura mashoko avo vachazvionera pamhino dzekodya
NPP tiri kuti isu vacharumbira zvinhu zvavakaita izvi vakazvidzvarira moto muziso nokuti isu tava kubatsira namamapato ose kuti tione kuti ivo vacharumbira tivape mazuva anongokwana ivo 10 chete kuti vadzose mashoko iwayo vataurire mhomho yezimbabwe panhefenyuro pamanewspaper kuti aiwa kwete vakareswa mumukamwa mavo saishe nokuti tava kuda kutiita mhando dzokuona kuti kana vakona pamazuva 10 iwayo ivo ndo vachazozvionera vega kuti chiita seivo zvatichafunga kutiite mademonstration achavako nezvakawanda zvatichaita kuti vamanikidze kuti vaivo vazokwanisa kuti vabvise zvavakataura
mutevedzeri wasadyarawo mdct mumasvingo vanowa mutisi vatsinirawo mashoko aya
isu semdct tinobatana nemamwe mapato ose nemacivic organizations ose tichiprotestawo nyaya yekuti madzishe havafaniri kusarudza vanhu vanenge vagere navo mumisha vanofanirwa kuva vanhu vavo vose whether is mddt whether is npp kana zapu kana zanupf ticharatidzira nenzira dzakawanda tinogona kuita maprotest tichifamba mumastreets kana kuti unless kana ivo vacharumbira vachinge vawithdraw statement yavo kuti
vanoona nezvekufambisa kwemashoko musangano rinoona nezvemagariro evanhu kumaruwa recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrat vabrighton ramusi vativo vari kubatana nemamwe mapato pakuratidzira
hongu isu sesangano recotrat tichashanda nemapato ese ari kuona kuti zvechokwadi wachatirumbira waenda padivi pebumbiro redu rinodzivisa madzimambo nemadzishe kuva vanoita nezvematongerwo enyika saka isu tichaendawo nevamwe tichamobhilaiza vanhu even vagari nemamwa vacharumbira ikoko toenda tinoratidzira kana vasina kukwanisa kubvisa mashoko avakataura ekuti vachakambinira bato rimwe riri kutonga rezanupf
vachitaura nestudio 7 yemuvhuro ishe charumbira vakati vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvavakataura vesangano remasvingo human rights trust vanoti nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika iri kuitwa nevaishe charumbira yave kupa kuti mamwe masabhuku amanikidze vanhu kuvapa nhamba dzemapepa avanenge vanyoresa kuvhota kana kuti maserial numbers vanopikisa avo vanoti vava nepfungwa dzekuendesa ishe charumbira kumatare edzimhosva sangano rezimbabwe leaders for human rights rinoti mashoko aishe charumbira anotyora chikamu chemazana maviri nemakumi masere nechimwe chete kana kuti section 281 yebumbiro remutemo inorambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba